Vanhu vakapinda mimusangano yange yakarongwa nemakomiti eparamende anoona nezvemabhizinisi nemaindastry pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika mumatunhu akawanda munyika vakati zvakakosha kuti pave nebazi rehurumende reZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA, asi vanoti bazi iri harifaniri kuve pasi pemakurukota ehurumende vachiti ane uori uye ndiwo anotadzisa vekunze kuzosima mari yavo munyika. Vakatiwo zvakakosha kuti vanoshanda mubazi iri varemekedze vanouya kuzosima mari munyika, vachiti pari zvino vashandi vazhinji vehurumende nebazi reZimbabwe Investment Center vanobata vemabhizinisi neseri kweruoko, zvinoita kuti vapedzisere vaenda kune dzimwe nyika. Vamwe vakapinda mumusangano wemuHarare vaPaddington Japa Japa vesangano reZimbabwe Confederation of Equal Opportunities vanoti ZIDA inofanirawo kupa mukana wakaenzana kune vemabhizinisi vemuno, vachiti zviri kuitwa nehurumende zvekuti Zimbabwe is open for business zvinenge zvinokurudzira vekunze chete.
Kune zvakadaro kana president wedu tiri zvakaita ndofunga aiwa apa hazvinyatsofambe zvakanaka, but sokuti isusu tikapa 100% ko isusu semaZimbabwe tikawana chii? Nyika inoyi ndofunga muri kuona nyika yapera nekumainwa nevari kumaina mainvesta vari kumaina vari kusiya mazvikomba kwese, havasi kuvhara mazvikomba asi vane mari yekuvhara makombani. Saka mombe dzedu hatisina pekufura, ivhu redu riri kuparadzwa pasina pekurima nevamaining activities. Saka tiri kuti kwete nyaya 100% haiite.
VaJapa Japa vanoti makambani anochera zvicherwa zvikuru sei anobva kuChina ari kuparadza nharaunda dzaanoshandira. Vanogara munharaunda idzi vasina chavanowana. Vanoti nekuda kwaizvozvo panofanira kuva nemubatanidzwa nemakambani aya kuti vanhu vemuno vabatsirikane kubva pazviwanikwa zvemuno.
Sati kuti isusu pane aroda kuya kuzoita mining muZimbabwe percentage tirikuda 51 for foreign investor then 49 for a local investor. Kana yakadaro
muzvina bhizinisi Philip Chabata vanoti zvakakosha kuti vanhu vemuno vapiwewo zvimwe zvikamu zvemakambani ekunze anenge auya kuzoshandira muno kuti vasarambe vari vashandi chete. Vange vachitungamira chimwe chikwata chainzwa pfungwa dzevanhu kumatunhu eManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East neHarare vaJoshua Sako vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda munyika vanoshushikana kuti zvinotora nguva kana munhu achida kusima mari sezvo achifamba kumapazi akawanda ehurumende, uye zvichabatsira zvakanyanya kana bhiri rikave mutemo.
Nyaya dzekuti mainvestors chero maforeign investors ngavawanewo zvakafanana nezvinowanikwa nemalocal investors, nyaya dzeownership maresources kutiwo chero mainvestors vachiuya vene veZimbabwe vanofanira kunga vachionekwa vainewo zvavanowana kubva pamaresources avo, tisaona sekuti zvinhu zvinongobuda munyika zvichibhenefita dzimwe nyika. Asi zvenyaya yekuti nyika irida kufambira mberi, saka mitemo yedu ionekwe ichiita kuti vanhu vachipinda munyika muno vapinde vakasununguka kana vainvestor vazokwanisa kutora mari dzavo.
Vasako vanoti chasara kuti makomiti avo azive zvakabuda mumisangano yese, votora gwaro ravo kuparamende negurukota rezvemabhizinisi nemaindastry vaMangaliso Ndlovu. VaNdlovu vanotarisirwawo kupinzawo zvimwe zvabva kuvanhu bhiri iri risati rapasiswa neparamende kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.